Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi, uri musi wesvondo, mbudzi 12, 2017. Makateerera kuStudio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanoti mapisha-pisha ari mubato rezano PF ari kutarisa nyika kuenda mberi uye mucherechedzo yekuti imba yave kuda denga idzva. Vanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota vanonzi vari kuwanda kudarika vari kunyoresa, izvo zvotambudza masangano nevanhu vakawanda. Muchirongwa chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuro yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 naReverend Happy Moore kundiringisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanoti mapisha-pisha ari muzano PF ayo ari kutarisa nyika kuenda mberi mucherechedzo yekuti imba yave kuda denga idzva. VaChamisa vanoti kunetsana uku kwave kuita kuti nyika iyo yagara iri mumatope nechakare itonyanyonyura zvekuti hapana chichatarisirwa zvakare kuti chingaitwe nezano PF mukugadzirisa matambudziko aya. Vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kuchiisa utongo hutsva hwebato ravo. Ngatinzwei tichitaura navo.
Kana zvamutana gonzo naChingai, chotoitika kubvisa denga moturika idzva. Nokuti kana denga richingowana Chingai nagonzo zvichinetsana, mumusha imomo mune chiutsi, mune kukachidzwa, mune kubikwa kwembodza, choto hachivatudzwi moto, vanhu havagari mumba imomo rinenge rava dongo. Saka naizvozvo taakuda kuti dei tatarisa kupfurirwa kwemusha nekuvakwa kwemusha mutsva, musha weshanduko, musha wechinja, musha unoita kuti munhu wese anga achivandudzwa, mapato ese anopikisa abve auya kuzogota moto mumusha omu achinge akaungana pachoto echitaura nhauro dzezveZimbabwe itsva, nhauro dzekuvandudza nyika. Zviri kuitwa kuzano zvinonzisa tsitsi, asi kamunozviziva kuti kuita kwayo chiri muririro wayo wokuti inogara ichingobayana-bayana nokupokana-pokana. Bati munozviziva kuti isusu matarisiro edu ndeyokuti kana muchero wokuzhwa kureva kuti muti uyo unongoonekwa sekuti wakukuva, isu toda kutarisana nemuchero mutsva une maruva ari kuonekwa nemunhu wese weMDC. Wosiyana nemuchero wenhundurwa wokuti unongoiona uchingoyeva asi haugoni kukwanisa kupedza nzara kana matambudziko mumusha nawo.
Ko vamwewo vari kuti mapato anopikisa kusanganisira renyu reMDC haasi kuonekwa achinge ari kutorawo mukana wematambudziko ari muzano PF kuti anga achizvisimudza nekuzvisimbaradza, munoti?
Koemi moda kuti tiende kunogara nhaka mumusha mune ngozi. Zano PF matambudziko ayo ingozi kaya tipinda mumusha mavo. Hatigoni kuseka chabata wepa next door. Chatingangoita kuvaka musha wedu zvakanaka, hatidi kuenda tinopesvedzera kana kunoti tingakushidzira zviri pachena. Nokuti kazhinji zhinji panenge tachirwisana machongwe maviri, iwo chaunofanira kungoita kumirira rinenge rakunda, rakunda riya raneta tochipedzeranawo naro kuripedzisa.
Avanga vari mumwe watevedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa vari parunare neStudio 7. Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanoti utungamiri webato ravo huri kufamba mumatunhu akasiyana-siyana mumaruwa enyika uchikurudzira vanhu kunyoresa kuvhota pamwe nekunamatira nyika. Sondo rapera chikwata ichi chakanga chiri kumaruwa ekuman Darwin uye nechishano chakanga chiri muHarare chichisanganawo nevechidiki. Nezuro mugovera utungamiri uhu wakanga uri kumaruwa eBikita mudunhu remasvingo uye nhasi vanga vari mumasvingo South. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 navangari Vhume.
Chekutanga isu seTransform Zimbabwe tichange tichikwikwidza kudzimwe nzvimbo dziri ikoko. Tine maconstituents muAlliance atichange tichikwikwidza. Then chechipiri mastructures edu nevatsigiri vedu venzvimbo idzodzo tanga tagara tichide kuti tisangane navo kana kuti tikurukurirane navo. And then chetatu takanga tine musangano kana kuti munamato wePrayer Network Zimbabwe. Namato yetakaita yePrayer Network Zimbabwe yatakaunganidza vanhu vakaunganidzwa vemachechi akasiyana siyana.
Pane zvamakaona nekunzwa, chinyi chakakufadzai uye chii chisina kukufadzai?
Chakatikurudzira, chakatifadza ndechekuti vanhu vakanyorese kuvhota kana kuti vari kunyorese kuvhota. Takaonawo shungu dzevanhu dzekunamatira nyika vakasangana machechi akasiyana siyana. Ndikati zviri nani zvakasiyana nezvetakaona zvamai Mugabe anounganidze machechi vachipota nekupopotedzana nekupfure hapwa dzezvekupati kwavo pamberi pevanhu vemachechi. Chisina kunyatsa kutifadza kana kutiitire zvakanaka, ndingati kushungurudzika nekutambura kuri kuite vana vaZimbabwe zvikuru sei kudunhu reMount Bruin. Vanhu vatakasangana navo vari kuneseka neupenyu vahwanze, upenyu huri kunetsa, tariro chaiyo yeupenyu hapana.
Vanhu havasi kurohwa here mudunhu iri uye kodzero dzavo hadzisiri kuchorwa here?
Kune kuchisidzirwa kwevanhu kwakanyanya. Iko zvino takatarisana kupinde munzvimbo tichadzoka zvakare kuwedza. Tinoda kuendako zvino kuchirumhanzu Zimbabwe uko.
Avanga vari vaJacob Ngari Vhume vanove mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vari paRunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Vanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota vanonzi vari kuwanda kudarika vari kunyoresa. Izvo zvakapa kuti bazi rinoona nezvekusarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rimire kuverenga vanhu vari kukundikana kunyoresa kuvhota ava. Danho rinonzi riri kushoropodzwawo zvikuru. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota mudunhu reMashonaland and West, ZEC yakaudza vari kunyoresa kuvhota kuti vasanyore huwandu hwevanhu vanenge vatadza kunyoresa nekuda kwekuti vanenge vasina magwaro anopupura panogara munhu. ZEC inonzi yati vanhu vanotadza kunyoresa kuvhota nekuti vachiri vadiki kana kuti vanenge vasina kodzero yeugari ndivo chete vanonyorwa sevanhu vatadza kunyoresa. Asi zvinoratidza kuti vanhu vari kutadza kunyoresa nekuda kwekuti havana magwaro anopupura pavanogara vakawandisa kudarika vanhu vari kunyoresa kuvhota. Munyori mukuru weMDCT mudunhu iri vaEdward Kadewere vanoti ZEC inofanirwa kunyora vanhu vatadza kunyoresa kuitira kuti vemapato vazive kuti voita sei nedambudziko iri. Vakadewere vanoti ZEC iri kutobirira sarudzo nekusanyora vanhu vanenge vatadza kunyoresa kuvhota.
Ngazviiswe pasi murekodi kuti isusu semapolitical parties tigogona kugadzirisa such situations, because zvimwe zvacho kunyepera vanhu vanenge vasina ruzivo rwekuti kodzero yavo yekuvhota nekurejesta zvinodiwa ndezvinhu. Saka tiri kuti nyaya yekutoti havachadi kurekodha vanhu vavari kudzosa is already stealing a vote. Vakutoba kutobira vanhu mavhoti ava vari kuda kuvhotera.
Vakadewere vanoti vakaudzwa pamusangano wavakaita neZEC nemusi wechipiri kuti vakawanda vari kutadza kunyoresa nekuda kwekuti vanonzi havasi zvizvarwa zvizere nekuda kwekuti vabereki vavo kana mumwe wevabereki vavo haasi chizvarwa chemuZimbabwe.
Hanya yetendawei is very very yakashata zvikuru especially kuno kumashwest, because ukatarisa mastatistics abuda kubva titanga phase 1 tiri pamusoro pematenda wese. Ndandichitenderera ndichibvunza kuti why tine that big number. Vari kuti ivo because mashwest yakazara nemapurazi, saka matenda oima alliance, and yet ma aliens arufana kuitwa accommodated according to our constitution.
Dunhu reMashonaland West ndiro rakaita vanhu vakawanda vanodarika zviuru zviviri vakatadza kunyoresa kuvhota pachikamu chekutanga. Mukuru weZeki mudunhu reMashonaland West vaAusten Lovu varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti tibate amai Rita Makarau avo vanzi vari kunze kwenyika. Mune imwewo nyaya, vanhu vari kutora mapurazi pedyo nechinhoyi vanonzi vari kunyoresa kuvhotera muchinhoyi sedanho rezanu PF rekuda kutora chigaro chemuchinhoyi muparamende. Mumwe wevakarwira rusununguko munguva yehondo vaDanford Kureya vanoti sezvo vanhu ava vasina maoffer letters havafanirwe kunge vachinyoresa munzvimbo idzi.
The main vision yacharinyanya kuitirwa is towards my election. And in fact, kana tichizviona manje, those are pure rigging in my election. Not one hour to register to vote, of which havana maoffer letters. Vanhu vane maoffer letters in the ground ndova kutodzingwa muchiiswa more people, at least ma-A2 maplot ekuti panonga paine munhu 1, but kwakuiswa vanhu 20-40 vasina maoffer letters, vasina mapermit, and theyare being registered tovange uchivhota mumasenders ivavo.
Chinhoyi ndicho chigaro chimwe chete chiri pasi pebato reMDC muparamende pazvigaro 22 mudunhu rose. Hatina kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi sezvo sachigaro wavo vaEfrem Chengeta vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Munoziva here kwekunyoresa kuvhota? Kubva musi waGumiguru 29 kusvika Mbudzi 13. Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvhota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central. Pelandaba, Mpopoma. Emakandeni, Entumbane. Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarasekwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North. Kumashonaland Central, endai kuShamva North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuUzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matabeleland North, Lupane East, Cholocho North and South, Umguza. Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvichavane Ngezi, Zvichavane Runde. Kutimuzive dzimwe nzvimbo uye zvekutimunyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919am, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Iyo zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa namukoma Tafadzwa Mugwadi, avo vakambotungamira sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union, iko zvino vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro kuTanzania. Makadii mukoma Tafadzwa?
Tine mufaro. Makadii zvenyu mukoma?
Aiwa, isu tiri nani. Mukoma Tafadzwa, semukomana wechidiki, muri kuona sei mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe?
Mamiriro akaita zvinhu munyika yedu yeZimbabwe anorwadza. Munhu wese angava muZimbabwe naangava ari kuTanzania kuno kwetiri, angava ari kuNamibia, angava ari kuSouth Africa kana kupi chero kwamuri ikoko, zvinofanira kuva zvichirwadza. zvichirwadza pakuti nyika yedu yakutorwa setakishop yeimwe family. Zvinhu zvinorwadza kuti mafirwo akaitwa nyika yedu vanhu vezera redu vakava vezerana vatongogara vana munanga gwaiva vatinorwa nhasi vana mai mudhuru vose vanga vari kwere vari vana vechidoko vatinoti manyuti panguva ino vose vakasiya unyuti hwavo vakasiya humhandara neujaya hwavo vatinohutambira musango kuti nyika yedu ishanduke iva nyika inokusitonga kuzere tikazviativa izvozvo muna 1981 vakava nokupembera asi chinotirwadza ndechekuti 37 years makore makumi matatu nemanomwe tawana kusitonga kuzere taakuita setakudzokerazve kuutongi hwavadzvanyiriri zvoita sokunge takabvisa mudzvanyiriri wechirungu tichiisa mudzvanyiriri wechitema nokuda kwokushungurudzwa kwaakuita varwi vehondo vatinoona vachikandirwa matiegasi anovava vachiiswa mumajeri vamwe vachijambiswa mabhodha vanhu vachidzvanyirwa nekumbunyikidzwa nekuda kwezvaakuita vamugabe zvinova zvaazvisina kutarisiwa vanga vachero varimo muzanupf vaakuzviona nhasi kuti zvinhu zvanga zvisina kutarisiwa vari kuopposition vaakuzviona nhasi kuti zvinhu zvanga zvisina kutarisiwa kuti zvingave zvakadai kuti vana vatinocelebrata tichiti vakasimuka munyika kunorwa hondo nhasi votandaniswa munyika yavo yechipitirwa nokuda kwekuti havanzwanani pamaonero navamugabe nemhuri yavo inova inotungamirirwa nemudzimai Grace Mugabe nevanovasapota vana Jonathan Moon.
Saka imi munoona sei kudzingwa kwakaitwa vamunangagwa?
Isu hedu takatarira kudzingwa kwakaita vamunangagwa. Zvinotitaridza chokutanga zvinotitaridza kuti mumusangano wezanupf hamusisina jekerere. Mumusangano wezanupf mapinda umbimbi ndoga. Zvinotirwadza ungava wanga vachida vamunangagwa somunhu kana kuti wanga vachivavenga zvakangofanana nekuti waida mai mudhuru kana kuti waivavenga kana kuti unoda tsvagirai kana kuti unomuvenga. Patasvika pari zvino panotitaridza kuti munyika maita hwiri nomudonzo, maita dambudziko, mapinda chifukuto mumusha. Saka nyaya iripo inoti izvi zvinoda kuti vana vose vemuzimbabwe vabatane vamboita madiferences avo padini asi vachenjere zvekuti madiferences avo avo aakutanga kutaurwa izvi angangodaro ari kubva futi kune the same family iri kuda kuramba yakapakata kutonga kutungamirira nyika yezimbabwe nekuti hakuna munhu angatarisira kuti mukadzi mudzimai womutungamiriri wenyika angava nemvumo yekumira pamberi pedare revanhu vakavhotera vamugabe ivo voti ini ndini ndaane mapata kii okudzinga vanhu mumusangano kana kuti vana vanorogwa vachisungirwa nemhosva yekuti mandiita bhuu muchishona kana tichiti waitwa bhuu kureva kuti vanhu vati aiwa maonero ako nematauriro ako iwe wekuti Jonathan Moyo unosungirwa mhosva yekuba mari dzevadzidzi iwe unoti haana kuba asi hausi mutongi wedare rinovava ratinoti justice system hausi gweta rake uri kuuya nenyaya dziri kumatare uchivhikirira vanhu vane mhosva yekuba mari yehurumende zvinotitaridza kuti nyika yedu kwayoenda kumawere.
Saka muri kukurudzira vechidiki kuti vaite sei apa? Taatarisa kuti vanhu vari kunyorisa kuvhota asi vechidiki vacho vashoma ndo vanyorisa kuvhota vakawanda vasi kuenda.
Ngavabve pasocial media because vachidoko. Mukatarisa zvinoita Jonathan Moyo pasocial media muchirungu tinozviti sensationalize. Kuda kufadza vanhu kuita sokuti focus yenyika inofanira kuva pasocial media. Odirivate attention yevana vanofanira kuenda kunovhota vachiswera vakarindiririra matakanana nenhundira matsime dzemastatements anonyora patwitter. Vanhu voona sekuti ndopakaperera sarungano votukana naye ipapo vopedza vogara kumba vonodya sadza mangwana vomukirazve asi hapana wakavhota. Saka tiri kuti ngavambosiyana naizvozvo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma, tafadzwa nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai, ndinotenda vana vezimbabwe vanga vakateerera.
Manga makateerera kuna mukoma tafadzwa Mugwadi avaimbotungamira sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vave kuita zvidzidzo zvepamusorosoro kuTanzania. Aiwa, amawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Mamwe masangano akawana rubatsiro rwemari inoita zviuru makumi masere nezvishanu zvemadhora kubva kuAmerica anoti anotarisira kusimudzira upenyu hwevanhu vaanoshanda navo munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemunyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Rimwe remasangano akaona rubatsiro ndere Terre des Hommes rinoshanda kutongogara refugee camp uko kunogara vapoteri vanouya munyika. Amai Rita Guarada avo vanoshanda ne Terre des Hommes vanoti vari kutarisira kusimudzira upenyu hwevanhukadzi vari kugara mutongogara refugee camp kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo kwete kungomirira rubatsiro vakati zvicharerutsawo magariro avo mukembu iyi. Amai Guarada vanoti zvakaoma kuti vanhu vapedze makore vachirarama nemari dzekupiwa nekudaro vanotarisira kushandisa zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora kutanga chirongwa chekuti madzimai akwanise kugadzira sipo dzakasiyana siyana.
Serimwe resangano rapiwa rubatsiro tiri kutarisira kusimudzira upenyu hwemadzimai. Tiri kutarisira kushandisa rubatsiro urwu kuvabatsira kuti vagadzire kambani yavo. Totarisira kuti kambani yavo iyi ichange ichizogadzira sipo dzekuwachisa, dzekugezesa, dzekugeza musoro zvinosanganisira mashampoos.
Amai Guarada vanotiwo kubudirira kwekambani yesipo yekutongogara refugee camp kucharerutsa upenyu hwemadzimai mazhinji kuti vawane cheuviri sezvo vapotera vasingabvumidzwi kushanda uye vasinawo minda yekurima. Rimwe sangano rakazvimirira rinoshanda nevanasikana nemadzimai kudema kwaseke reshamwari yemwanasikana rinotiwo rinotarisira kudzidzisa vanasikana nemadzimai munharaunda iyi kugadzira zvekushandisa pakuenda kumwedzi zvinoshandiswa kakawanda pamwe nekuchengeta huku dzemazai kuti vanasikana vawane cheuviri. Mukuru weshamwari yemwanasikana amai Ekenia Chifamba vanoti vamwe vanasikana vanotadza kuenda kuchikoro panguva dzekutera pamwe nekushayawo mari dzekuenda kuchikoro.
Takaona kuti vasikana vazhinji vari kusangana nematambudziko anosanganisira kuregedza kuenda kuchikoro kwemazuva nekuda kwokuti pavanosangana nenguva iya havakwanisi kuwana mari inoita kuti vatenge zvinovabatsira kuti vachengetedzeke pautano. Uyezve kune nyaya dzevana vari kurodzwa vari vana vadiki, chikonzero nekuti havasi kukwanisa kuenda kuchikoro vachiwanirwa mari. Saka urongwa watiri kuita neUS Embassy ndewekuita huku dzemazai uyezve mapedzi aya ekuti vanoramba vachikwanisa kuramba vachashandisa anogadzirwa nemachira asi ari pautano hwakanaka anokwanisa kuita kuti vasaite nguva vasingaende kuzvikoro vachikwanisa kunge vachienda kuchikoro nekuti vari kuzviwana zviri pachena.
Mutungamiriri wechibuyunusu weArts and Culture rinova sangano rakazvimirira rinoshanda mugokwe North vaBrian Tembo vanoti sevanhu vanga vajairira kurima donje iro ravanoti risina mari sezvo riri kutengwa nemutengo wepasi vanoti vakawaniswa mari yekucheresa chibhorani chavachashandisa kudiridzira mbeu dzavo. Vatembo vanotiwo madzimai ari kurarama neHIV vari kuzotangawo gadheni ravo richawanisa vagari mbeu dzakadai sechibage, muriwo nezvimwewo zvinonetsa kuwana mudunhu ravo. Vanoona nezvekupiwa kwemari yerubatsiro kumuzinda weAmerica muZimbabwe amai Mutsama Chimbidzofa vanoti shuviro yeAmerica ndeyekuti vanoshaya vapiwe mukana wokubuda muurombo.
Chishuviro chedu isusu seUS Embassy ndechekuti macommunities ave nekurarama kunovavandudza kusvika neramangwana rekuti mageneration achauyo amangwana achakwanisa kuzorarama kubatsirikana nemaprojects aya magrants aya atapa achavandudza vanhu kuti vagokwanisa kuona income yekuisa mumwedzi avo vagozvibatsira. Nekuti isusu seembassy takaona kuti takapa vanhu mari kuti vanotenga matextbook takavabhadharira school fees hatina solution yatinenge taprovider. But takaita maincome generating projects iwayo anenge ari sustainable. It means kuti vakatengesa zvavanenge vatengesa vacharamba vachiita sei vachiexpanda maprojects avo uyezve vacharamba vachizvibhadharira school fees. Saka we're trying to do away with the dependency syndrome.
Kuondomoka kweupfumi nekushayikwa kwemabasa munyika kuri kusiya mhuri zhinji dzichinonga svosve nemuromo izvo zvinoita kuti masangano akazvimirira abatsire mukuwanisa vanhu avachouviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Iye zvino tokuendesai kuna Praxidus Jeremiah kwaanotipa chirongwa chechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Kuchinda migana ama zinyiriwa, mchirongo chedu apotino tarisa nezo chitendiru. Uri msue shondo kudai. Harikuku gamchira ya mchirongwa, Dipraxides Jeremiah. Tinoku gamchira ya mfundisi.
Ndonzi mfundisi, happy mwa mndoringisa. Kwa zino ndiri ku shumira ndiri ku Porter's House, ku Frisco, but ndino batira worship ye ku United Methodist again, sapa ku Porter's House. Yeku Richardson ku Dallas, Texas.
Makau ya rini kuno ku Amerika?
Makau ya muna 2003. Makau ya ndi siri mfundi. Asi marwangi sheweza. Shwakanti tura nguwe kati mkuti. Chiramba semuna. Akakura chuona. Tumusha kawanda sa itika. Uye kushupika nukutambura kwa itika. Kwa vashumiri wa Jehovah. Nanganda ndiri muna itika kupinda mshumira Jehova. Asi nagaruwa nishame mwari. Tesha kaita Jona. Tika petisira ndisina chino. Ninye kutanganda ndiri muna itiza mshumira mwari. Nyangwe shazo ndangandiri muna umu Amerika. Pandakawa ya muna umu. Ndiri angani upenyu wangu wakanaka chaezu. Afi, kana mwara chingwa kudana, hapana so wano kwanza kui. Ndaka mboeza kuramba, sa jiona anoramba, chuma kwenda kundini, sisha karamba. Nasuno njipano, tino shumira mwari.
Muruku wana pa ineshanduko kubwa hapa makazo, daivira kuti, nditu meitenzi.
Ongu, chokura mwari nati, chimene chime chine mbaero wacho. Sivitu wakisidi, msunu za tino chikara. Chine mbairo. Hivi nisinu sakaitika kare izo so. Zuna tura nguwa zizimike. Zuna sakacho. Una matu wangu kwa sinu ndio kuti. Wane makore andaka tambisa. Chiramba. Chuma. Naisha meacho. Zisata kire kune wana wangu. Kana kune ama tangu za kandi chendere. Kandi nofumba kuti. Kari kuru kundi. Ndangandaka vuma kare. Zume zinu sandaka rasikiru wanazo. Kana watumbo watu utano wandakara sikiru wanao. Ndaka itua operation anukona matatu. Emsana. Enye kuti. Ndangandili muna iramba. Kwenda minister. And then. Zimu zaida marizo. But mario ya. Antumuti ino joka. Matikana marizo waka zingewata. Kwa mberaku nofu ya decha joka.
Nguva dzedu ndodzisachitibvumire kuti tienderere mberi asi chandinga kumbira mufundisi ndechekuti moti pashoko mochitsinira shoko renyu
ndinoda kuti ndikutimbise kune umwe naumwe ndechekuti Mwari pane chinangwa neupenyu hwedu umwe naumwe hapana chaungapindana nacho. Joseph akarasukirwa akakandwa mukomba nevaningina vake asi changa chiripo ndeche kuti zvakaita kunge zvanga zvapera asi pakupedzisira ndeche kuti chinangwa changa chiripo neupenyu hwake Mwari vakachizadzikisa saka iwo shoko randinaro pazuva ranhasi nderekuti usarasikirwe nechiroto chauinacho vazhinji vedu vanopindana nezvavangapindane nazvo vagozorasikirwa netariro vozorasikirwa neizvo zvavakadyarwa muupenyu hwavo namwari. Nechikonzero chekuti pamwe vanenge vane munzwa wavaiswa muupenyu hwavo. Masikatano regera ndikusimbisa ndichiti Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Hazvinei gonga rawakandwa kuti rakadzika sei. Hazvinei usiku hwawasangana nawo hwakasviba zvakadii. Hazvinei munzwa wacho hwawasangana nawo hwanyikwa munyama yako wakapinza zvakadii. Chandinoziva ndechekuti joy is coming and your morning has arrived. Usiku hwako mangwanani asvika. Iwe chaunogona kuita ndechekusimudza tariro yako nekuti Mwari vane chinangwa. Mangwanani paanosvika uchisvinura izvoka iwe. Unenge waa the prime minister of Egypt, Sir Joseph. Vanenge vako vachikutarisa. Vamwe vanenge vachiita kunge vasinga kuvhuni asi chandinoziva ndechekuti vachasvika nguva yavachasvinura vagoziva kuti ndiyo nina wangu watakanga tarasa asi nhasiuno ndiye prime minister of Egypt. Nhasiuno ndinokusimbisa ndichiti Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Vavengi varipo kana vasipo. Dhavhidhi aroti munonigadzirira kasoro pamberi pavadzivisi. Vadzivisi varipo. Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Vadzivisi vasipo. marivani chinangwa na upenyu wako izoke iwe kunyangwa ukafomba pardima kunyangwa nipo mpato mburu wa yofu chivu ya wane mdanzo yao zino kunyarata marinda wako simbise marinda wako pesimba idza marinda wako simbise peso po wane flamba ni wako itile zakanaka msara Jesu ame
tinotenda shukuru Praxidus Jeremiah ne urukuro ya waita na mufundisi kundoringisa tabatashuka kumagume chirongwa chedu anokuonekana mufaro ndini jonga kandemiri ndokusiya mina standikile mhlanga.